zvabuda pachena sezvagara zvichingohurudzirwa nebato randinotungamira Democratic Party, the DP, kuti bumbiro ra2013 iro chibvumirano chakaitwa namapoka matatu muZimbabwe anoti MDC-T neMDC-M neZANU-PF ndivo vakabudisa chinyogwa ichocho ndokubata vanhu kumeso. Vakati ibumbiro ravanhu risiri ravanhu, ndiramapoka matatu. Ndosaka iko zvino taona vari kuita nhandasure vachibvisa zvavakambovisamo vachiti ndozvakabva kuvanhu. Iko zvino tiri kuona zviri kurudunurwa kutamba nhodo neshoko ravanhu. Ndingati ndo shoko rokutanga randiri kuda kuti ndiise mudariro.
Zvachiri mumhanzi munotiwo nemashoko ataurwa pamwe nekupasikwa kwebhiru.
Vanhu vakamirira vanhu maparlamentarians namasenators, vanhu ivava vavari vaviri vanoenda kumaconstituencies avo votaura vozuwa vobvumirana vovonesana vozodzoka kuparliamendi. Umwe noumwe woti inini kwangu vanhu vanoti. Saka zviri kuitika kuparliamendi ndo zvido zvavanhu vomuZimbabwe. Saka kuti titi zviri kuitika izvi hasati zviri zvido zvavanhu vomuZimbabwe, ndofunga tinenge tichinyepera. Saka zvei zvichitoreva kuti ivavava maparlamentarians namasenators pavanenge vachitaura kuparliamendi kuti titi havasiri kumira here zvido zvavanhu, maybe vazembe vanokwanisa kutitaura ipapo kuti havasiri kumirira here. Kavasiri kumiririra vanhu, chii chinofanira kuti chiitwe?
Dr. Zembe, pindurai tinzwe.
Pane kushaya zivo kuri kuitika nokuti bumbiro renyika rinofanirwa kubva kuvanhu, haribvi muparamendi, haribvi mumamemba eparamendi, nokuti mamemba eparamendi anomiririra vanhu pane zvavanenge vaisa mudariro vachinda kusarudzo dzokuumba hurumende. Uyezve pabumbiro, bumbiro ndiro rinosika dare rinonzi paramendi, kwete kuti paramendi yosika bumbiro. Saka ipapo pane kusahwisisa kukuru. Ndosaka vamwe vachitofungidzira kuti Zimbabwe ine bumbiro, izvo haina, nokuti inonzi bumbiro itsika yavanhu vanenge vachiisa zviga zvavo savanhu vanenge vakasununguka kubva kuutongi hwoupambi hunenge hwakaitiwa. Saka ndo nyaya iyoyo isinganzwisisiwi.
Tinzwe kuna vachirumhanzi, nokuti vamwe vari kutopembedza bumbiro remutemo iri vachiti raita zvido zvevanhu nokuti rawedzera zvigaro kumadzimai muparamende nekune vechidiki.
Ndizvozvo chaizvo ndinoda kuti ndiwirane bhijanana navaZembe kuti zvinoda nzidziso kuti vanhu vazive kuti chinombonzi bumbiro romutemo chinyi. Izvozvo hazvisati zvasvika kunyatsokumwirira kuvanhu vomuZimbabwe. Zvinoreva kuti maparlamentarians edu namasenators edu vanofanira kudzidzisa vanhu. Ndochiita hangu fast track pachirungu. Nyaya yokuti Zimbabwe inoda kuti madzimai awande muparliamendi, inoda kuti vana vechidiki vawande muparliamendi, ngazvikurudzirwe izvozvo, nokuti umwe noumwe une mawishi zake, mavonero ake kumadzimai nokuchidiki.
VaZembe, kunewo vamwe vari kuti nyaya yekuti bumbiro rinonzi rinobva kuvanhu inyaya inogona kunetsa nokuti hapana pamunozombofa makawirirana.
Chinodiwa vakandemiri igwara rinotsigirwa navanhu. Gwara vanhu veZimbabwe vakatotaura pakaitwa ongororo netsvakiridzo yokuti bumbiro rinonyogwa navanhu rinofanirwa kubuda negwara ripi.
Vachirumhanzi, kune vamwe vari kuti kuwedzerwa kwezvigaro muparamende hakuna zvazvinobatsira nekuti masimba anongoramba ari kumaoko emutungamiri wenyika kwete muparamende. Munoti
hakuna musha usina baba vanotungamirira, hakuna danga risina bhuru. Ukanzwa munhu woti bhuru harishandi mudanga, munee watorashika. Hakuna kambani isina chief executive officer. Hamugoni kungoita mvenge mvenge pamusha, paorganization, paklabhu, kana muchechi chaimo chaimo. Kuna naAmerica kwamuri vajonga kandimire, Trump aiva nemitemo yake saexecutive president. Uyiwo nhasi wauya Biden akuchinjavo saexecutive. Ndozvazviri, hazvifani kutishamisa. Kana vane shungu dzokuda kuchinja zvinoitwa muZimbabwe ngavavhote gwena vanhu vahwine. kana pasina kuhwina ZANU PF icharamba ichienderera mberi ichiita zvibodzi.